In Indiri referee United States of America volleyball, Ndova futi referee under United States Soccer Federation. Ndino refera ma games ema age group anotangira kuma 10 years old kusvika kuma 18 years old. Vakomana nevasikana vachiita ma sports avo or ma competitions avo vanoita vari muma clubs avo avari associated to, and pari zvino tiri kunyanya kuconcentrata nema schools kuvolleyball ikoko nekusoka. Izvezvi tiri kutoenda kuma coaching clinics ekuti mitemo yasiyana-siyana sei for ma schools and all that.
Muri kurefera kumitambo yekungotandara here kana kuti mitambo yezvikwata zviri muma league?
Kana kwa kuma leagues kuvolleyball kazhinji, tinowanzoita ma league games munana February tichizonobata kunana May June. Kusoka zvimwe chetezvo, asi kusoka hazvo kana kuri kuma clubs, you find kuti ma clubs anorana basically throughout the year kunze kwemazuva pakunenge kuchitonhora zvakanyanya.
Chii chakakukwezvai kuti munge muchipinda mubasa rekurefera mitambo iyi?
Ini ndiri munhu akambotamba volleyball paudiki hwangu. Zvino ndakazongouyawo kuno kuUnited States kwakuchiti kuzvanga zvakaitei ndikamboenda kumbonotamba volleyball. Ndokuchizoudzwa kunzi pane kuti uite zvekutamba nematumbi enyama anawaya muchajamba here? Chuo yai tiri kutodawo ma volleyball referees. Ndokuzopinda ku volleyball referee, asi ne pamusaka pekudawo kuti ndinge ndiri munhu anopota achimboita active, ndakazoona kutoti aiwa kutori ne opportunity yekutogona kunorefera kusoka. Sezvamunoziva kusoka, referee anenge achimhanya mugrounds nemamwe maplayers achitera panenge paine bhora achiona kuti zviri kufamba sei. Ndozvakazoita kuti ndidewo kunopinda kusoka.
Pamitambo iyi pane misiyano here yamungaona pakati pematambirwo emitambo iyi muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe?
Musiyano uripo wakakura chaizvo. Kuno vane process yavo yavanoita yekunge vachiita nature vana vachiri vapwere kune avo vanenge varatidza kuchido nemutambo. Kana even ivo vacho vanenge vachinzi vanodzidzisa, vanotoenda kuzvikoro zvekuti vadzidze kudzidzisa mutambo uyu. So pane mainvestments anoitwa mazviri zvinhu izvi kuitira kuti tizoone vanhu vazosvike pakutamba mutambo uyu kunosvika kumaolympics sezvatakaona mumazuva mashomanana apfuura.
Zvivo zvamadzidza imi sedungamunhu kubva zvamatanga kurefura mitambo iyi?
Kudzidza hakuperi mukoma akandemiri. Zuva nezuva pese paunosvika kuma games unotodzidza chinhu chinyowani. Asi chikuru chandadzidza inyaya yekungova munhu une passion nekuda kuperforma to the best of your abilities pane zvese zvaunenge uchiita.
Kune vamwe vanogona kuti vakawana mukana vanofarira kupinda munyaya dzekurefera idzi, zvii zvamungavataurirawo uye kuti vangaitawo sei kuti vapinde mazvisi?
Kuna avo vanoda kuti vapindewo mukureferom, hazvisi zvinhu zvinonetsa kungopindawo mumawebsite ethe specific sport yavanenge vachida kuti vange vachizorefera. Vakapinda mawebsites iwaya vachawana panenge paine section yezvekudzidza nezvesport iyoyo. Vakangopinda imomo vanokwanisa kuzonotsvaga kuti kana varoda kuita zvereferring kana varoda kuita zvecoaching vanenge vachingopangidzwa vari mumawebsite imomo. Votoona pavanoklika votoona achizoita maregistration anoda kuitwa nemaonline classes anenge achida kuitwa pane zvazvo zvacho zvavanenge vari interested.
Mune ramangwana mune tarisiro here yekunge muchienda mberi nebasa iri?
Pari zvino kuvolleyball nekusoka ndichiri pane the lowest level yemareferees. Ndiri kutotarisirawo kuti kana kuri kuvolleyball ndizopinde paregional refereeing yekuti ndinenge ndakukwanisa kudedzwawo kumatournaments ari kunze kweMaryland kuno ndichiendawo kune mamwe mastates kunorefura. Kana kuri kusoka ndiri kutarisirawo kuti ndicharamba ndichingozviita izvi kusvika ndavawanawo neexperience yekuzonzi ndakutogona kutomenta vamwewo vanenge vari kutarisirawo kuda kutanga kurefura.
kune vandaunga vachibatsirwawo kupinda mumitambo iyi vano kubata ipapi?
Kune avo vakateerera vanodawo kupinda mureferee kunyanya yevolleyball nesoka. Ini ndinobatika paWhatsApp namba dzinoti 240-252-9252. Kana kuti vanonyora email paadress inoti percy.chipunza@gmail.com.